WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Vakwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndokuti kuwanda kwevanhu haziri kuti vanhu vanopota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parari ndeyokuti aiwa muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF ne Citizen Coalition for Change.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwo enyika.
Kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoyese kuvhota.
Ufumi hweCanada nohweAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafektwa chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ike zvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa.
Nyanzvi imwe nezveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaita wazvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabi-elections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hahuenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota, vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota. Vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzvuru nezvuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield, vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo.
Declaration yandauya muzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is rigged.
Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya yezeki zvisavhunduka dzine zvipanera chokutanga chipanera chatinacho kuenda kunotarisa maprocesses ezeki kuti anokomplaini emutemweni vakasatiteerera tiri kuita malegal remedies asinoziva kuti makosi kunogona kusafamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yelo ngaingotsukisa yelo ngaingoenda aimbonoeloraisa mustreet yelo ngaide inoeloraisa kuzeki yelo ngaide inoeloraisa
sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nahwo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu PF Emerson Munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapato anopikisa haasi kuzofa akatonga Zimbabwe vachiti vana veZimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muZimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera muSadik sezvakatoitika kuZambia neMalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuZambia hazvidzokororwe muZimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti Triple C ikunde musarudzo vati Triple C ichinge yave kutonga ichawedzera varayiridzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati Triple C ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiriri varipo vakasanwa kubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa rini
vamwe vane mubvunzo leadership ichaita sei vamwe ndakaona muda kuzanganisa leadership yekualliance neyekutripusi aiwa yekutripusi muchaiwoyo mamanje manje inge zvimene vakasanwa kubata zvigaro vatiri kuti makeateka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizens chava nebumbiro remutemo mobhotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira Triple C vachiti ibato richaunza ashanduko muZimbabwe
asi tinoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutirambidzi ndosaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate Chamisa as the front for economic emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with.
Vachamisa vashandisa musangano sikuradza veruzhinji nengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri rwakasanwa kubata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai Lenet Karenyekore navajob scala vapinda mumusangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsira nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano eZimbabwe Election Support Network ZESNI neElection Resource Center ERC anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vaudza Studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vaBobosibunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
chatiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tagara tichiita tichitite muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongove sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kutinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo saka tatanga kutarisa nyaya zvekurejistwa kwavavhoti kana kunyoreswa kwavavhoti. Saka tiri kuongorora basa iri riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission chakabatana neZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Election Support Network, tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezveku fambiswa kwebasa rekunyoreswa kuvavhoti.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei, Vabobo Sibonu?
Chatingadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha kana ingava kereke kana ingava nyaradzo kana chingava chii, haugoni kuita iwe uri woga. Unofanira kuti ngo utori nevamwe vanouya kuzohukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzivambisa nemazvo here, uri kuita zvinoitwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tirikuitisa kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiri kuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoona kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau zvinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei, kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese veZimbabwe vange vachiona information iri kuenderana neze voter registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kutsvaga vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka kana tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaye vanenge vasina simba kana kuti yatingati kapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwavavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chii chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistrwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistra kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madecisions anoenderana nemaringe nekuparticipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisira kana takatarisa nyaya yevhota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties, mapuka anozvimirira ega atingati manani government organizations nevagari vemunyika yeZimbabwe. Toda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tichizotarisirawo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa, haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimu yatingati changing environment context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo toda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center, vaSolomon Bobo Sibonu, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvishanu zvine 5386. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233,352. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4 ane zviuru 333,602. 4,336,120. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3 ane zviuru 360,692. 3,369,072. ukuo vabai wanombaye chitatu vabie zuru za nane chimwe na manomwe anema kumimana aneva shanu 101,745. Urumende inoti ini horongwa wekubaya nombaye COVID-19 vanu umamiru wenigumi kana kutizukamu makumimata na tukubamzana senzira yukuzirira kupararira kwa chiruere ichi. Zichakadaro tabata vaembo wa gurukota rezo utano Dr. Henry Madzorera tika wavunza zwa vanofunga pamusoro pemamiriro akaita nyaya ye COVID-19 uye mamiriro akaita zvino munyika.
Tinotenda Mwari kuti nyaya ye COVID-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi haina kumbomira zvakanaka, urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazvina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda, uondo urombo hwawandisa, hapana anobetsera mumwe, nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo, haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt, vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption, haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzise nyaya yeupfumi hweZimbabwe, ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa, ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Upfumi hurimo kudhara muvhu, upfumi huribo mafactory anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprove, vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoitisa kuti vana vanonge svosvinomuromo saizvozvo. Ikonomi zvino hazvinambomira musho muZimbabwe, nyika yeuchine mukaka, vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe, nokuti Mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. MuNewsday makare, hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day, uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi, rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi makadi. Uye ndinonzwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi vaZANU-PF. Shuwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu. Zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express my rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota. Hatichadi, hatichadi. ZANU-PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya, muchigovana muchaenda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko, muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevheropa muZimbabwe, chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi, hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevapi? Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda ZANU-PF. Zvenyu ndezvekufosa, zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Muri kuswera muchirova vanhu pakaita.
Mamuka sei ma citizen. A citizen mamuka sei andina mashoko mashomanana. Ndichida kuti leadership yedu ichinjewo painoti 6 million vote. Sekuona kwangu uye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote. Nokuti tane imwe million iri kubva kuchi kuzano. Ozoita vari kuregister imwe million saka ngavati tichibva pa 6 million vote tichiti 8 million vote. Sanganisironi hama dzedu dziri kuuya dziri kubva kuzanita. Ozoitawo pane murume ataura zvake palive talk handizivi zvamuti ati anowanika paRainbow Tower achiti anzi anopa madonation kunana Nigeria Algeria kati inini hatitombomuziva inini one nhamo yangu yandiri kuita ndikushaya chekudya chaicho ndiri pano paipo iti nonzwa kuti munhu ari kutotonota mumwe munhu ari kutonodonata kunze kwenyika ndandivana baba here vanonosapota vana vemagirlfriend vachisiya vana vavo vane tsari wozoitawo uyuyu gakanje chavaitiroverowo chii shanduko ndeyamwari iyi vanhu vese vakarova gakanje mwari ave dimi
ndinopa kutenda kune vana vezimbabwe sapoti yavo takaiona kumusango rali yeTCCC zvandinoda kutaura ndechekuti vakuru vezimbabwe vana purezidendi munangaguna vachiwenga dai vanga vari vamwe vanonzwa maadvhaisi evanhu vanotaura napurezidendi chamisa vataurirana nekuti purezidendi chamisa ndovane yesi mapurisa emuzimbabwe nemasoja ekuzimbabwe vakawana basa kuTCCC rekushungurudza masapotas eTCCC but ngatiendei mberi muri kutaura natafadzwa mushonga
vashamariri vestudio 7 makadini mashoko angu andoda kungosiyira kuvana vezimbabwe ndeyekuti mukomana unoyu munangagwa ngarege kupusisa mhuri yezimbabwe ngarege kuzviita kuti kana achiti wakagwa hondo oti wakagwira nyika vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi ngarege kutyityidzira vanhu isu hatizivi tiri kutaura ndiri pano papolokwane ndoitwa bima vamwe vanonditi stole ndiri pano papolokwane mutaureti arege zvokutyityidzira vana vezimbabwe tiri kuti mukomana ngaapinde hake chamisa chete chete ndo mashoko angu shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuvuya kuno kusouth africa kusi kuda kwedu zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa migwagwa izvezvi haitarisiki ndini pano ndoitwa bhima ndobva pamberengwa apo parengwe handitauri ndichihla handinawa ndinohla vanhu vestudio 7 tinokumbira musvitse mashoko awo pasina kuhla kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezanupf ngavave vandiuraye pano papolokwani pasichiwo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonyeti vokuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario kuCanada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nekuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
Vanhu vokanada vavakava organizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodrivha mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa jekiseni recovid hatidi plus mamwe marestriction anga aiso kucanada ikoko vakati aiwa isi hatidi kana mada kuti marestriction iwayo akaita sokubayiwa kusinga du chida isu taguni taku farama roads atia drive saka waka baku wachifamba kuno shika wa mwacho waka enda kupara mendi yuku Canada wa mwacho waka enda kupi waka enda pa maboda ya Amerika baine fritu mkono fwe wachiriza mabera wachivantapo wachimba wachini wachizama kuti iskiramo rinz wike saka waka fara trade ya Amerika ni Canada pamu chete na vanu wa niko wachida hapo kufamba kuenda Canada kana kuya kwa Amerika waka waka zifara isus
chinangwa chikunovhara bridge iri riri pakati pe America ne Canada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hwa America no hwe Canada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachidaiwo kuti vanzi aiwa musapfeka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidi zvichange zvichiteererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaizvo asi hurumende yeCanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresident weCanada Justin Trudeau vakadi vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo uyo vakati aiwa tavana masimba okuti zvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwawo mangururu iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebridge uku kwakabata America zvakadii
kwakabata America zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi avava noita kuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira noCanada topadhuze nokwazviri popo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavari nguvari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira vari vakamirira zvine zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapurize acho anga akutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti mamwe makambani vakabva vati taakutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose noucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinokidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyaira ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi tikada tsokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozuva roga roga America neCanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidero richitengwa namangururi iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi imwe nezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi imwe nezvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi imwe nezveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuAmerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka